zvino muAmerica ndingati chirwere checorona ichi chakauya chikabhongodza mitambo yakawanda wanda. Ndingati chakatanga kubhongodza iyo mitambo yebasketball. Pakwino imwe mitambo yanga yauda kutanga yakaita sebhora nebaseball zvakabva zvavhiringidzwa nefootball yauda kuti itange. Saka ipo pasama ino takaona mitambo yakasiyana siyana yave kutanga kuti dzokei. Takatanga kuona iyo mutambo webaseball ndiwo wakatanga kudzoka. Asi kudzoka kwavari kuita, vari kudzoka vasina mafans avo vanenge vachipembera timu dzavo, vari kutamba mumastadium anenge asina vanhu. Saka tiri kuona kuti vari kudzoka, asi vari kudzoka nenzira iri very conservative.
Ko zvino kana vachitamba pasina vanhu vakatarisa kuti vanenge vabhadhara kuti vapinde vachiona, mari yokuvabhadhara vatambi ava inobva kupi?
Ndingati chinhu chinoshamisa pamitambo yakasiyana siyana, mari hombe inobva pamaadvertising nematv rights. Ndichireva kuti paya paya vaya vaya vanenge vasina kunoona mutambo kutedya vanenge vachionera kudzimba dzavo vaya vaya, maadvertisement anenge achibuda iyo nguva yemitambo iyo inonyanya kuunza mari kana ndingati upfumi hwakawanda kumatimu akasiyana siyana akaita sebhora, sebasketball, sefootball, ndingangoti netenisi negolf. Saka mari hombe iri kubva kumaadvertisement ndokunonyanya kubva mari yemasipoti. Ndosaka makaona vachiposeredza kuti vakasike kudzoka kwemitambo iyi, nekuti vanga vaitori nemacontract anga akasainwa kudhara.
Ko nyaya dzezveutano dzakamira sei pavatambi?
Ndingati mamwe matimu akaita kutesta vatambi vandingati vashanu, matimu aya akatorambidzwa kuti atambe kudzokera kunotamba mutambo wenhabvu. Kubaseball kuno zvikwata zvine maplayers vakanga vatestawo positive vakatonzi aiwa matimu aya ndaambomire kutamba, sawakamirira kuti vatambi vavo vaende mu-14-day quarantine. Intensity yemutambo inenge iri kuda kuendererana nenguva yapfuura iyi. Saka ndinoona kuti maplayoffs achanakisa, achava competitive, asi element yekungoti hakuna mafanzi haireplaceki. Saka inenge ari right, asi handioni zvinozofanana.